Zimwe zvizarwa zveZimbabwe zvinoti South Africa haisi kuremekedza zvibvumirano zvayakanyorerana nemasangano akaita seUnited Nations pakuremekedza kodzero dzevapoteri. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network vaShelton Chiyangwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zuva revapoteri rakakosha, vari muupoteri muSouth Africa vari kubatwa neseri kweruoko.
Kana tichitarisa munyika muno meSouth Africa kuti titi vanhu vakauya kuzopo kera vari kubatwa zvakanaka, hatigoni kuda zvinhu zvese tinenge tichipembera kuchengetedzwa kwekodzero dzavo.
Mutevedzeri wasachigaro musangano reZimbabwe Exemption Permits muzare Gladys Mangwende vanoti sangano ravo rinofarira urongwa hwedonzo revapoteri, asi vanoshungurudzwa nekusatevedzwa kwekodzero dzavo.
Yedu inofarira urongwa nedonzo revapoteri, asi tine dambudziko nekusatevedzwa kwekodzero dzavo. Semuenzaniso, muSouth Africa pane vari paupoteri vari kuneteka pakudzidza nekuti vari kunzi panodiwa mastart permit. Vanomaona sei mastart permit acho ivo vabereki vavo vari paupoteri?
Sachigaro wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vanoti zuva revapoteri rinokosha munyika yeSouth Africa sezvo mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muupoteri.
Zuva rekucherechedza vapoteri pasi rese reWorld Refugees Day rinokosha chaizvo kunyanya munyika yeSouth Africa mune vapoteri vakawanda zvikuru sei vanenge vachitiza kushungurudzwa, kutambudzwa nekutiza rufu kunyika dzavo. Zvinokosha kuti vapoteri vazive kuti pavanenge vari munyika yeupoteri vane kodzero.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGeorge Manyika vatsigirawo mashoko ava Mavhinga vachitiwo zuva remangwana rinokosha zvikuru.
Ndatenda zvikuru nezuva reWorld Refugee Day. Ndanchikumbirisawo hurumende yemuno Home Affairs dai yakwanisa kurerutsa mutemo vanhu vakwanisa kutorawo mapemiti, vakwanisa kutorawo maasilam ende uyezve kune vava vari kuda kurinyiwa zvatoomawo futi kuti vari kutadza kurinyiwa, vari kutadza kupiwa nyangwe mapemiti nyangwe maasilam, saka dai varerutsa mutemo yavo iyoyo.
VaGabriel Shumba sachigaro wesanga Zimbabwe Exiles Forum vakurudzira masangano akaita seUnited Nations, African Union neSADC kuti avheneke zvakadzama kubatwa kunoitwa vapoteri nenyika yeSouth Africa kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe.
Tinoremekedzawo isu seZimbabwe Exiles Forum. Chikuru chatinoda kukumbira kuSouthern African Development Community, African Union neUnited Nations pachayo ndochokuvheneka mabatiro anoita Republic of South Africa zvizvagwa zvenyika dzakaita sokunana Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Nigeria nevamwe.
Mukuru anoona nezvevapoteri mubazi rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa vaMandla Madunise vanoti bazi ravo rakakumbira rubatsiro kusangano reUnited Nations Human Rights Council kuti ribatsire kugadzirisa matambudziko avari kutarisana navo mubazi ravo. VaMadunise vati mukupera kwemwedzi unotevera bazi ravo richange rave kuziva kuti chii chinosungirwa kuitwa mukugadzirisa matambudziko aya. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu zvakapotera muSouth Africa zvichipomera hurumende mhosva yekuzvishungurudza, asi hurumende inoti vamwe vangange vachienda havo kunotsvaga mafuro manyoro. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.